Vamwe vakati chirwere chako achirapike.
Sandinyembere.
Vamwe vakati uchafauri rombe uchitambu.
Sandinyembere.
Sandinyembere iwe. Aiwa onye zvikunyepa. Sandinyembere iwe. Aiwa zvimo mushoko izvo. Vamwe vakati uchafauri rombe sina kurora. Vamwe vakati kana wava 50 haurovorwi. Ndezvikunyepa. Aiwa manyepwayo. Aiwa zvimo mushoko izvo. Sandinyembere. Jehovah Jireh, tinopora, tinopora.
Zita rake, Jehovah Rapha, tinopora, tinopora.
Zita rake, Jehovah Jireh, anotipakurira, tunonaka.
Zita rake, Jehovah Jireh, my provider, my provider.
Zita rake, Jehovah Shalom, anondipa runyararo. My provider, my provider, Zitara. I'm not the Bakurira to Menaka. Bakomana, I'm in Sandi Tauri, Zekunye.
Sandi,
Bakomana, I'm in Sandi Tauri, Zemanye.
Sandi,
I want Sandi Nyepere.
Sandi
Nyepere.
Sandi
Nyepere. No putirira. Mimi handitambure ndiri mwana wedenga. Aiwa handinetseke ndiri mwana waMwari.
Shoko.